zvikoro zvakawanda zvinonzi zvakatozivisa kuti zvave kuda kuti vabereki vabhadhare chikamu chakakura chemari yedzidzo nemadhora ekuamerica nekutyira kuti dhora remunyika rinogona kushaya simba zvakanyanya zvinozopa kuti mari dzinenge dzadziviswa mumabhajeti dzitadze kukwana izvi zvinonzi zvave kupa kuti vabereki vakawanda vakaita saamai Tracy Musakaruka avo vane mwana anodzidza pachiredzi Christian High School vasangane nekudzingwa chikoro kwevana vavo muzuva rekutanga chairo
ini somubereki handisi kuzvigamuchira nemhaka yekuti masalaries achikokorwa nemaRTGS zvikoro zvoti izvo zviri kuda mari saka inini somubereki ndiri kushungurudzika nekudzoka kwevana uye kuchikorwa kwekodzero dzevana nekuti mwana haafani kudzorwa kuchikoro mukadzora mwana asingazive kumba kwavo akazorasika kana kuti akazotsikwa nemota
izvi zvatsinirwawo navakuda kwache Ndevele Zulu vekumatopo avo vati kunze kwemari yechikoro vabereki vari kunetsikanawo nekuwana mari yezvimwe zvikwanisiro zvinodiwa kuchikoro
right vabereki they are not happy ndasangana nevana makuseni vachifamba netsoka vamwe vabereki vachienda nevana kuchikoro vachivaperekedza vachitizonii hakuna ti havana mari dzemaschool fees even chikafu chaichachekuti vape vana vana vari kuenda kuchikoro nenzara saka zviri kuvaremera iko zvino even vana vanga vachichema makuseni nenzara but havana option because vana vanofanira kuenda kuchikoro saka zvakatooma pakatoipa
ambuya Gloria Tave avo vari pamudyari gere vanoti mari yavanotambira haikwani kubhadharira vazukuru vavo mari yechikoro
especially isivapensheniya ichiwana 120 haigoni kuti ikwane kuti mwana aende ane zvinodiwa zvose nokuti
uzoti zvinodiwa kuchikoro zvacho ainongu achingova yemvongo mupoto kuti hatina zvatingaita saka takatarisa kuti hurumende sezvo yanga yakawandisa kuti dzidzo yepaprimary ichange iri yepachena takatisa kupunga kuti vachazviimplimenda izvozvo asi havanavo zvavaita
vakuru vezvikoro vakawanda varamba kutaura nestudio 7 vachiti havatenderwi nehurumende asi mutevedzeri wevanoona nezvekufambisa kwemabasa mubazi rezvedzidzo yepasi vapatrick zumbo vati zvikoro zvavhurwa zvakanaka vazumbo vati hazvisi pamutemo kuti zvikoro zvibhadharise mari yekunze chete nekudzinga vana vanenge vatadza kubhadhara
hatina mutemo unomanikidza munhu kuti abhadhare chaanobhadhara mari yekunze kunyanyanyanya kuzvikoro varayiridzi vedu vanozviziva vatungamiri vezvikoro vanozviziva kana vabereki vaita dambudziko vakasununguka kutibata vakasununguka kutaura nemadistrict
edu vakasununguka kutaura nemaprovinsi edu mari yedu yemaRTGS ndiyo yatinotitambira ndiyo yatinofanira kuti vabereki vasununguke kubhadhara nekuti ndiyo vanowana
asi mutungamiri wesangano revadzidzisi reamalgamated teachers union of zimbabwe kana kuti atus vaobit masaraure vati nyaya yekubhadhariswa kwemari yekunze yaita kuti vadzidzi vanodarika zvikamu 60 kubva muzana vatadze kuenda kuchikoro
zvaitika kuvhurwa kwezvikoro nhasi zvinorwadza tiri kuona kumaboarding schools kunotoenda vana vevanhu vane mari inotori nani patarisa attendance nhasi yanga ichingosvika kuma60% asi vana vakavhura musi Monday vazhinji vashaya mari kuzvikoro zviri kuitika ndezvekuti kubhadhariswa kwemaschool fees kuri kuitwa mazhinji acho achibhadhariswa nemaus dollars aakutorambisa vana kudzidza nekuti vabereki vavo havana mari havana pekutanga
izvi zvatsinirwa nasasigaro wesangano reprogressive teachers union of zimbabwe kana kuti PTUZ mudunhu remasvingo vaeston matthew
tadzisa kunyange vana vedu kuenda kuzvikoro izvizvi nokuti mari dziri kudiwako dziri kudiwa ari maus dollars ukatarira maboarding school mwana watitavo tichitarisirawo unongafanirwa kuti aitiwo panhangiri boarding paboarding school asi iko zvino boarding school inogona kukuudza kuti vanoda 400 mudzidzisi haasi kukora mari yakaita
zvikoro zvinogara vana munyika zviri kubhadharisa mari dzinotangira pamazana 4 kusvika pamazana 6 emari yekuamerica apowo zvevana vanobva kudzimba zvichinzi zviri kubhadharisa mari dzinotangira $1,000 kune vana vari kusekendari zvichakadaro rimwe sangano rinomirira varayiridzi rezimbabwe national educators union kana kuti zinewu rinoti varayiridzi nevadzidzi vari pakati pezvikamu 60 nemakamu 50 nezvishanu kubva muzana vakwanisa kuenda kuzvikoro nhasi pazuva rekutanga varekuvhura kwezvikoro sangano iri riri kukurudzira kuti paitwe musangano wenational joint negotiating council wechimbi chimbi wekuzeya nyaya dzemihoro yevarayiridzi kuitira kuti kunyorwa kwebvunzo dzegore rino kusakanganiswa nekukundikana kuenda kumabasa kwevarayiridzi vachishaya mari dzekufambisa kuenda kumabasa ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.